Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvateswa zvaonekwa kuti ndizvo uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa chewenera vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa R10,000 kusvika pa R500,000. Ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini.
Vakamboshanda kuwenela vanokurudzirwa kunovhenekwa kana vakabatwa nezvirwere zvinokonzera kunetseka kufema kuti vapiwe muripo.
Kana pane zvinenge zvichitaurwa zvichienderana nemaonero atinenge tichita pakuita basa redu, tinoteerera. But apa kumbunyikidza kungouya vanhu vachitongopa madirectives ndozvava kutongoitwa. Saka hatisi kuziva kuti zviri kubvira kupi, asiwo isusu danho ratichatora nderekutaurawo nekutizamawo kuita nhaurirano nekanzuru iyi. Kana vakanazvarambawo tine maloyers edu atinoshanda nawo anotibatsirawo kuti tiwanewo kutogadzisa chirongwa ichocho sei.
Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padanho rekuputsa midziyo yose yevanhu vanotengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 606, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMashonaland West neZuro. Vanhu 21 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Pavanhu ava vana vavo 4 vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuZambia, vamwe vose vachinzi vakachitapurirwa muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 609, zvine 387,321. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 386. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu 10,000,000 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 30,000, zvine 39,189 vapora munyika vachiita zviuru 36, zvine 36,728. Hurumende iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakashanda mumigodhi yegoridhe muSouth Africa pasi peWitwatersrand Native Labour Association kana kuti WENELA kuti vaende kunovhenekwa kuona kana vakabata zvirwere zvinokonzerwa nekushanda mumigodhi yegoridhe iyi zvakaita seTB. Gurukota rinoona nezvavashandi Professor Paul Mavima vakaudza bepanhau reSunday News kuti Zimbabwe neSouth Africa zviri kuwirirana panyaya yekuti vanhu vakabatwa nezvirwere vachishanda mumigodhi iyi vapiwe mari yemuripo. Vakashanda mumigodhi iyi vanonzi vavhenekwe kuona kuti havana zvirwere zvinovatadzisa kufema zvakanaka here. Vanhu mazana mana vakatovhenekwa kuBulawayo kusvika pari zvino. Mutungamiri wesangano rinomirira vakamboshanda kuVenela reX-Venela Miners Association of Zimbabwe vaLungelwe Kwananzi vari kukurudzira vanhu vakamboshanda kuVenela kuti vaende kunovhenekwa. Muna 2019 dare reHigh Court remuSouth Africa rakatonga kuti vashandi vakabata zvirwere zvinosanganisira rurindi kana kuti TB nesilicosis vapiwe muripo kana vakawanikwa vaine zvirwere izvi. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza kuti vatiudze pamusoro pechirongwa cheWenela uye urongwa hwekubhadhara muripo iyi.
Chirongwa cheWitwatersrand Native Labour Association icho chinozivikanwa nezita rekuti Wenela, chirongwa chaiona nezvevashandi vaishanda mumigodhi yegoridhe vachibva kunyika dziri kunze kweSouth Africa, dzakaita sana Zimbabwe, Malawi, vanaLesotho. Saka chirongwa chaiongorora mashandiro nemapinzirwo ebasa vashandi vakaita seivava.
Chii chakaitika kune vamwe vaishanda kuWenela?
Zvakaitika kuvashandi vaishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa, vamwe vavo vakazongosiya mabasa vachidzokera kunyika dzavo vachibuda muSouth Africa. Saka dzimwe mari dzavo hadzina kuzenge dzanyatsobuda zvakanaka. Saka vamwe vacho vakabatwa nezvirwere zvinowanikwa kuvashandi vanoshanda mumigodhi zvakaita sezvirwere zvinobata pakufema, anonzi marespiratory diseases. Vamwe vavo vakatozosvika pakushaya, asi kune vamwe vachiriko vakadzokera kunyika dzavo.
Saka hurumende iri kurongei pamusoro pevanhu vaishanda kuSouth Africa ava pasi pechirongwa cheWenela ichi?
Hurumende yeZimbabwe iri kuronga kubatsira kuti vaive vashandi vaishanda pasi pechirongwa cheWenela vawanewo mubayiro wavanogona kupuhwa, kunyanya-nyanya avo vakauita matambudziko ezvirwere zvinobata vashandi vanowanzoshanda mumigodhi. Nekuti tinoziva kuti vashandi vanowanzoshanda mumigodhi vanobatwa nezvirwere zvine chekuita nokufema, anonzi marespiratory diseases. Saka ivo vashandi ava hurumende iri kuedza kuti vangawane ungaita muripo wekunge vabatwa nezvirwere izvozvi vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Hurumende yakatotaura hurumende yeZimbabwe yakatotaura nehurumende yekuSouth Africa kuti izvozvi zvigone kuitika.
Vashandi vanobhadharwa vanenge vakadini uye vanofanirwa kuitei?
Maererano neurongwa hwakataurwa, vashandi vari kunzi vanobhadharwa vashandi vakabatwa nezvirwere zvekufema zvinonzi marespiratory disease zvavakabata vachishanda kumigodhi yegoridhe kuSouth Africa. Uye zvavari kufanira kuita ndezvekuti vanzwa mashoko aya vanofanira kuenda kunonyoresa, kunotestwa, vobva vanyoresa. Hurumende iri kutanga nenzvimbo nhatu dzinoti Bulawayo, dzoti Masvingo neHarare. Ndo nzvimbo nhatu dziri kutanga kunyoresa vanhu asi parikunzi pachaita imwe phase zvakare chabata dzimwe nzvimbo dzese dziri muZimbabwe uye vanenge pavanenge vakuita phase yechipiri vanenge vadzidza kubva kune zvavanenge vadzidza paphase yekutanga iri kusanganisira nzvimbo nhatu dzandadoma saka vashandi vari kufanira kuti vaende vanonyoresa kumahofisi ari mukati menzvimbo nhatu dzandataura idzodzo
vashandi ava vanotarisirwa kupiwa mari yakadii
mukutaurwa kwazvo vashandi vanenge vaonekwa kuti zveshuwa vakaita zvirwere izvi zvateswa zvaonekwa kuti ndizvo uye vari vashandi vanga vachishanda pachirongwa chewenera vari kutarisirwa kunzi vapuhwe mari inotangira pa10,000 rands kusvika pa500,000 rands ndofunga mari iyi inenge ichienderana nekuti munhu akaafektwa zvakadini saka ndidzo mari dziri kutarisirwa kuti dzichange dzichipuhwa vashandi ava
asi hurumende yesouth africa inobvuma hayo kubhadhara vashandi ava
ndinoona sekuti hurumende yesouth africa inogona kubhadhara vanhu ava nekuti zvinhu zvatenderanwa ende hurumende yesouth africa haiwanzodzokere kumashure pazvinhu zvinenge zvatenderanwa uye zvinhu zvinenge zviri pamutemo senyaya iyi yati kunzwa yevashandi vaishanda pachirongwa chewenera
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa Dr. Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 rimwe sangano rinomirira vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa Rev Vendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padano ratorwa nehurumende rekupudza midziyo yose yevanhu vanonzi vari kutengesera zvinhu mumigwagwa zvisiri pamutemo vanokokera mabasa muHarare nenzvimbo dzakatenderedza vatafadzwa muguti vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nemusi wechina zvondo rapera vachiti kutanga nhasi vose vari kutengesera panzvimbo dzisina kutarwa vange vabisa zvinhu zvavo kana kuti zvichapunzwa izvi zvinosanganisira vanotengesa zvidhinha vanoveza vanotengesa dzimotikari nevamwe vamuguti vanoti mutemo wemigwagwa kana kuti Roads Act hautenderi zviri kuitwa nevanhu ava vakati makanzuru eruwa chitungwiza Harare neEpworth anofanira kuona kuti vanhu ava vabviswa nhasi vakashoravo mamwe mameya nevanopikisa vari kushora dano iri vachitiwo hurumende haidi zvisungo zvemakanzuru kuti iite zvainoda mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weVeset vaSamuel Wadzai
isu seboka danho iri tinopokana naro nekuti idanho risina maringe nebumbirodo remutemo mainformal traders anobvumirwa kunge achirarama nebumbirodo remutemo even chero pari kuti pane nyaya yekunzi vanhu vari kutengesera pasingabvumirwe hatibvumirani nenzira iri kuda kutorwa negovernment necity of Harare yekuparadza midziyo yevanhu
semaonerenyu zvii zvingaitwa kubatsira vanhu vari kuputsirwa misika
tinotarisira kuti vanhu vanofanira kupiwa nguva yekuwana pamwe pokushandira pakanaka panotenderwa pacho but zvokuuya namagreda anokuparadza raramo yevanhu hatiwirirani nazvo
sezvo muchimirira vamwe vanhu vachaputsirwa mudziyo muri kurongwawo kuita sei
isusu seboka tiri kuzvichallenja ende tiri kuenda kumalawyers edu kuti nhau iyi tindoiona kuti tingaigadzirisa sei kana pasina kunge malocal authorities achimira kuita nhau idzi bumbiro redu remutemo rinotiudza kuti munhu ane right to property munhu ane right kusarudza basa ranenge achida kuita Saka zvokuuya muchiparadza vanhu vachiparadza mudziyo hazvienderani nezvirumbumbiro dzemutemo. Saka tinozvichallenge, tinozviramba isu seboka revisit.
Asi sesangano makambenge masumwa here nehurumende kana kuti iwo makanzuro aya kuti ndodano ravava kutora?
Yeah, of course, zvakatoya sechinhu zvinototishamisawo, hapana chatakasumwa. And zvakatotishamisa mukatarisa my informal traders, vanhu vanenge vachitaridza kuti kana pane zvinenge zvichitaurwa zvichienderana nemaonero atinenge tichita pakuita basa redu, tinoteerera. But apa kumbunyikidza kungouya vanhu vachitongopa madirectives ndozvava kutongoitwa. Saka hatisi kuziva kuti zviri kubvira kupi. Asiwo isusu danho ratichatora nderekutaurawo nekutizamawo kuita nhaurirano nekanzuru iyi. Kana zvarambawo, tine malawyers edu atinoshanda nawo anotibatsirawo kuti tiwanewo kutogadzisa chirongwa ichocho sei.
Mukuru wesangano rinomirira vanorarama nokutengesa zvinhu mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights ranyora paTwitter pavo kuti richataura nevatori venhau mangwanani anhasi na11 o'clock kuti rizivise veruzhinji danho yariri kutora pamusoro pekusungwa kwakaitwa vaLast Mahenga Hama navatungamirai madzokere avo vakabudiswa muusungwa mari mwezuro. ZimLive.com ine nyaya pamusoro peAmerica pamwe chete nenyika dzeEuropean Union dziri kushora Nigeria pamusoro pekuvhara Twitter mushure mekunge Twitter yabisa zvakange zvanyorwa nemutungamiri weNigeria ichiti vakange vatyora mitemo yezvinogona kuiswa paTwitter. Mazuva maviri apfuura, makambani eTwitter neFacebook akazivisa kuti vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vacharambidzwa kunyora pamakambani aya kwemakore maviri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vari kungofa chete necovid, hakusina chimwe chirwere chiri kuuraya vanhu kunze kwecovid chete. Hakungouraya chete, ndonzi vazofa necovid. Hakuna kana AIDS haichaurayi, TB haichaurayi, kana zvimwe zvirwere zvese zvakawanda hazvichaurayi. Covid chete ndo yakungouraya. Chiri kumbofamba sei? Unongonzwa kunzi afa necovid, afa necovid. Tsaona chaiya, uchambonzwa kunzi netsaona covid chete. Sacovid yanyanya hatichanzwisisi. Kodi kuburi ngavaburitsawo pazvitoro kuti vamwe vafoni zvakati, vamwe vafoni zvakati zvirwere. Ungofa necovid chete.
Mazuva imose vashamarari weStudio 7, ndini King Chitova, ndiri Western Cape, muno South Africa. Ndoda kutaurawo ndakanangana nenyaya yedematombo ayo ari kuiswa pamarinda evanhu akafa panguva yekupura hunzi, panongowanikwa abiwa nguva dzese. Ndoda kuedzawo kutaura ndichiti nyaya inenge iripo apa kafa ndeyekuti vanhu vanoda kuti vagarwe nawo pasi, vataurwe nawo pasi munzira dzakasununguka. Hapana chinonetsa, kungodaidza madzimambo avo ogarwa nawo pasi pachikumbiranwa ruregerero pane zvakaitika panguva yekupura hunzi. Nokuti zvikava zvinongotaurwa chete nemutungamiri wenyika, angomira asina kana waanaye waanotaura anaye pane vakatadzirwa, handioni zvingapedza dambudziko. Asi nyaya inge uripo ndeyekutika ngaadaidze masadunhu acho vagare nawo pasi vachakumbira ruregerero. Ivo ndo vanosvitsa shoko kuvanhu vavo. Hongu vangaisa komisheni yekuti ngaiongorore vanhu vakaba zvikazodini, asi hazvina zvazvinobatsira nokuti pane nyaya ndipapo. Panhu vanoda kugarwa nawo pasi muchionesana muchikumbirana ruregerero semhuri, handiti ndomashoko andatiwo nditaure iwayo. Ndatenda hangu.
Makadii makadii kuStudio 7, makadii zvenyu ana mukoma Jonga kandimira, ana mukoma Blessing Zulu. muri sei muri pa studio 7 ini ndinoitwa chedza mukanji ndobva pachiraidza ndoda murisa hama dzangu dzese dziri kuchiraidzi kusanganisira vana unite mukanji vana mai abel mukanji ndiri kuvamurisa nemufaro yakadiko zvino studio 7 pari kufariwa here iri secorona ndini wenicheza mukanji
mamuka sei vahwandi mamuka sei pa studio 7 apa mamuka sei ini ndinongokurudzirawo kuti kana kumboona kutaurawo mafungiro angu mafungiro angu ndeekuti kuvhota muzimbabwe hakubatsire zvese zviri kutaura kuti hande tinovhota kana kupedza moto mumabhatiri sevamwe tiri kumamisha isu wotopedza moto mubhatiri kana kupedza moto pafoni yako uchinzwa kuti hande tinovhota munhu wese kunovhota kuvhota muzimbabwe hakubatsire kutongorega kunovhota chiotosiya kufudza mbudzi ukoti hanzi a ndaakore unovhota kunovhote chi zvobatsirei zvamunenge mavhota zvacho hapana zvazvinoshanda saka chekuti unovhota chi kurara zuva rekutovhota racho kutopinda mumakumbo ezofuga zvako musoro wakarara hapana zvinobatsira vhoti chii chinonzi vhoti muzimbabwe zviri pachena kuti vhoti haina chainoshanda haina chainoshanda muzimbabwe zvibatsire zvi satiendi gore rino gore rakapera ndakaudza kukadzwa kuti kana hatitovhota gore rino nemunin'ina wangu ndakamuudza taigara tese gore rino handiite kumunetsa vanhu kana panoti n'en'endo handina basa nekuvhota vanhu vanofunga chaivo muzimbabwe vanhu vakadzidza kutogara kumba kwako zvitori bhete
Moroi pastudio apo, munondiziva, ndonzwa masunda nemhuri yavo. Toda kuti titaurewo nemi, nekuti zvemunemi chitikupa kunoku zvinonakidza zvikuru, ende uye munemi chibura zvinhu zvinonakidza zvikuru. Mundisisirewo kuna achamisa, muvaudze izvozvo. Vachamisa ngavaende kumaruzevha uko, vandokambe navari ikoko. Zvemutaundi izvo ngavazvirege, vanhu vemo vanozviziva. Ngavaende kuruzevha uko, kumachonyonyo uko. Vondokambe navari ikoko vambopfuriravo dzimba ngavainde vandopfurira dzimba kuruzevha uko ngavainde ikoko vambondoonekwawo nechembere ikokoko vaone kuti chembere dzinobuda zvakadii vandosiya vapfurira imba wani chete wani vagoona kuti chii chinoitika ikoko tirikukumbirisawo vachamisa vandopfurira imba kuruzevha uko tinokumbirisawo zvikuru izvi zviri kutaurwa navasunda nemhuri yavo vaitai zvikuru vana mukoma wande chake
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vatori vendau veAmerica vari kugunununa pamusoro pezvavanoti zviri kuitwa nebazi rezvemutemo muAmerica reDepartment of Justice, vachiti bazi iri riri kuunganidza ruzivo nemazita evanhu vanofonerwa nevatori venhau pamwe chete nemazita evanhu vanofonera vatori venhau. Mutori wenhau webepanhau reNew York Times Adam Goldman akaudza nepfenyuro yeCNN kuti vachuchusi vemuWashington DC vanotyora mitemo weFirst Amendment uye vanotora vatori venhau sevanhu vanopara mhosva sezvinoitwa neavo vanotengesa zvinodhaka vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa. Vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neDepartment of Justice zvagara zvichiitwa pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana. Muzvinafundo Mukasa vanoti Department of Justice inoti izvi ndezvimwe zvezvinhu zvainofanira kuita mukudzivirira America kubva kuvavengi.
Inyaya dzekuti wanuwe ma intelligence agencies wanotoa information ma journalists kana kungawe ni kupigisa na hapana zizati njaga kana wangapigisa ne pagati asi njoti justice department ilikuti department of justice ilikuti ikazi iteba ma politicians kaya asi wanuwe wanokolekta information ma journalists wanoziona sewanu wakazimiri ya pachao wasinga tongwe waliku nzekwe murao waluti basara tineta ndiye kuchengetiza utatu njika
vatori mena waliku shorabazi iri ere pasipa wa Trump kana kuchipasipa wa Biden
waliku shorabazi pasipa wa Trump asi waliku ti hii justice department ino cheteyo saka inofanira ino warumishwa wa msoe peso asipunya njisisa pasipa wa Trump
izunetu wa nebazire Department of Justice zagala zichitwa ere kana kuti zave kutanga yako zino
zainya njisisa pasipa wa Trump pale zine zinetu wa nye Justice Department ziripa asisinga zikanu ni wano asi sinichiripo ndeche kuti kunungu wane kususpecta kuti we Justice Department pane zaone ita ziriku nzekwe murao hizi ndo wali Justice Department saka watoro na u wari kuti asina basa kuti Justice Department ndiyo hili pasipa wa Biden hili pasipa wa Trump jesu zakaitika pasipa wa Trump hiyo wa Justice Department hiko zino wari liable wanufanya kupindura mfunzo
watoro na u wano kuna kuenda kumatarezi mosa ere nenya ya hii
ya munhu wega wega muamerica hazvina mutsauko kuti mutorwe nawe here kati angori mucitizen wese wane right yekuenda kumatare edzimosva asi chinozonetsa ndechekuti matare edzimosva anowanzorereka kune Justice Department ngekuti wanoonekwa se wari kuchengetedza security yenyika saka wematare edzimosva wanowanzoti security yenyika iri pamusorosoro chaizvo zvekuti kana dai warwadziwa uri munhu pachako hazvifananidzwe nekuti nyika inofanira kuti iwe security conscious ngekuti pane kususpecta kwekuti vamwe mareporta vanofeyafeya nyaya idzi wachidzendesa kuvanhu vanoda kuita hamu nyika yeamerica
sekuona kwenyu Professor Mgaza munofunga bazi rehurumende iri richazvirega here kana kutoti ndo mashandura avanoita iwayo
munosa zvinotaurwa pachena ka zvakasiyana nezvinoitika kuma musecret wanogona kungodaro zvavo asi chatinoziva ndechekuti kana kwakuya kune we security hapana zvichachinja zvakawanda ngekuti wesecurity wanoti basa ravo kuchengetedza security yenyika kunzi usaite izvi kaunosaite izvi wangatereka kuti pamwe havangaterere asi ndo donzo ravo saka zvese zvavanoita kunyange Justice Department yacho hatichazviiteba asi ivo zvavanoita nerweseri ndezvekuti tiri kuchengetedza security yenyika
avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vakamboshanda kuwenela vanokurudzirwa kunovhenekwa kana vakabatwa nezvirwere zvinokonzera kunetseka kufema kuti vapiwe muripo sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti richaendesa kumatare hurumende nemakanzuru vakatadza kuwirirana padanho rokuputsa midziyo yose yevanhu vanotengesera zvinhu mumikwagwa zvisiri pamutemo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.